Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 9 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatina chekuwanza kana kutya pamashoko akataurwa navajobu skala ekuti iwo hurumende yeZANU-PF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye ichokwadi kuti hurumende yeZANU-PF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashops, zvinhu zviri kudhura.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vajobu skala vari nhengo yeMDC vanosungwa asi vatsigirivavo vachiti hapana mhosva yavakapara. Musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwirirana mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzuro akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa rawo nepamusana pekushayiwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutewedzeri wasachigaro webato reMDC uye varumiriri weZengeza West muparamende vajobu skala vapomerwa mhosva zviri pamutemo yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vavo kubhikita. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vaskala avanomerera Zengeza West mudare reparamende vazvipira kumapurisa epaHarare Central nhasi vaine magweta avo matanhatu angachisanganisira mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti uye vari gweta zvakare mushure pekufonerwa kwavakaitwa nemapurisa nezuro maererano nemashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo kubhikita mudunhu remasvingo mukupera kwesvondo. Rimwe remagweta avaskala vaobei Shava vati vaskala vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Mnangagwa uye vati vari kutarisira kuti vamiswe pamberi pedare mangwana.
Vaskala vari kuramba kuti hapana pavakamboti vari kuda kukudubura zviri kunze kwemutemo. Saka tati isusu andei kumataredzi mhosva nyaya inoongororwa nyaya yekurukurwe. Kubva mangwanani tatiri kunyengerera mapurisa kuti tiende kumataredzi mhosva asi mapurisa vanga vasati vagadzirisa mapepa anokwanisa kuti tiende kumataredzi mhosva nhasi. Nokudaro tichange tichienda mangwana endi vabva varamba kuti vasikala vadzoke nesu vabva vaiswa muusungwa.
Munyori mbazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vakaudza bepa nhau reHerald nezuro kuti hurumende haisi kufara nemashoko akataurwa navasikala ekuti hurumende yava Mnangagwa inofanira kubviswa pachigaro gore ra2023 risati rasvika. Zvizvarwa zvezimbabwe zvakatarisirwa kuenda kusarudzo zvakare muna 2023 asi vasikala vakati havasi kuzomirira kuti nguva yesarudzo isvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti vamunangagwa vaondoka nyika. Zvave kupa kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko nezuro vachiti sebato havawirirani nezvakataurwa navasikala pamusangano wekubhikita uyu. Vachiti zvakataurwa navasikala zvaive zvemupfungwa dzavo. VaTamborinyoka vakati bato ravo rakazvipira kuunza shanduko munyika richishandisa nzira dziri pamutemo asi mutauriri weboka revechidiki muMDC Mutungamiri vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kutsigira vasikana nemashoko avanonzi vakataura kubikita nekune rumwe rutivi. Nhengo dzeMDC dzaswera dzichipa pfungwa dzakasiyana siyana paFacebook nepaTwitter, vamwe vachitsigira vasikana, vamwe vachivatsoropodza vachiti zvavakaita zvaiva zvisina uchenjeri. Vachuma vati zvakataurwa navasikana mucherechedzo wekushupika kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza neutongo hwavamunangagwa.
Atina chekuvanza kana kutya pamashoko akataurwa navaJobs Kala ekuti iwo hurumende yeZANU-PF inofanira kubviswa. Hadzisi nhema uye chokwadi kuti hurumende yeZANU-PF yafeila kana kuti yatadza kumirira zvido zvevanhu. Mitengo iri kukwira mumashops, zvinhu zviri kudhura, upenyu hwevanhu waoma, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Saka isu sevatungamiri tine yatinoti pachirungu mandate, ikodzero yedu, uyezve isusu tinobelieva muprinsipu inonzi social democracy. Zvinoreva izvo kuti isusu sevechidiki tinotarisirwa kunge tichimira nevarombo. Naizvozvo isusu sevechidiki tiri kumira nevarombo vese veZimbabwe. Munhu auya auye kuti aiwa zvinhu zvaoma, ZANU-PF ngaichienda yatadza.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaRashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa mushure mekuratidza kusafara kwavo neutongo hwavamunangagwa hunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. VaMukundu vati kusungwa kwavasikana kunoratidza kuti Zimbabwe haisati yasvika pakunzi inyika ine utongi hwejekerere.
Zimbabwe haisati yanyatsopinda munyaya yekutongwa kwejekerere. Mazwi avakataura mazwi atinongonzwa achitaurwa kunyika dzakasiyana-siyana, kunana South Africa, kunana America, tinonzwa vaTrump vachigara vachitukirirwa, vachitonzwa onzi no tuda kukubvisa pachigaro. Vasikana havana kutaura kuti varoda kubvisa mutungamiriri wenyika pachigaro nechisimba. Saka mashoko avakataura asi mashoko angabva akonzera bongo zvozvo rekuti munhu asungwe nemapuriswa achikandwa matorongo achinzi aroda kupandukira hurumende. Nekuti basa revezo matongerwo enyika vanopikisa nderekuti vataure nekuzokubviswa pachigaro kweuyo ari kutonga. Ende izvi zvinenge zviitwa zviri pamutemo, kungave kuburikidza nesarudzo, kungave kuburikidza nekutsutsuma kwevanhu chaivo. Saka muchiona kuti mutemo wenyika unototendera kuti kana mutungamiriri achinge akoniwa anoitwa yatinoti impeachment kana kuti kubviswa pachigaro nemurayiro inenge iripo.
Kubva zvakatora vamunangagwa Masimba kubva kuna vaRobert Mugabe vachibatsirwa nemauto, pave nevanhu 21 chete vasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yavo. Vanhu ava vanosanganisira utungamiriri hwesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, mumiriri weHarare West Mparamende Muzvare Johana Mamombe, pamwe nenhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musangano pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council uyo wanga wakatarisirwa nevakawanda kuti uchaburitsa chimuko unonzi hauna chawaburitsa mushure mekunge vashandi varamba mari yange yaiswa patafura nehurumende. Zvinonzi hurumende yange yati inokwanisa kuwedzera vashandi vayo mihoro nemadhora makumapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS pamunhu, iyo inonzi yarambwa nevamiriri vevashandi ava. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro vakazivisa kuti hurumende yaizozivisa nhasi nezvemari yairi kuda kuwedzera naye vashandi vayo avari kuchema kuti vave kukwangwaya nenhamo. Pari zvino mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika madhora 400 ne30 emadhora ari emaRTGS pamwedzi. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira panguva iyo mihoro yavo isina kwairi kuenda. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Kuti tinzwe zvabuda mumusangano, tabata tsachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ndinoda kuti nditaure ndichiti musangano hauna kuzonyatsofamba zvatanotarisira, nokuti mari yauya nehurumende ichizoofa haimari shomanana zvikuru, zvokuti nyangwe mari iyoyo kurukunzi ikapiwa vashandi haina zvainobatsira inotozovasiya vato vaine waste situation. Saka ofa iyoyo hurumende tairamba tikati aiwa imbodzokerai zvakare, mumbodzokera patebho mumbononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi hurumende uve uri nani.
Iyo hurumende yanga yauya nemari patafura?
Hurumende ine mari yayauya nayo iri svika rakakura, asi isusu tazoriweka tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. Takatarisa $97 zvinhu zvatishungurudza zvikuru, nekuti isusu position yatakaisa kugovernment ndeyekuti masalaries edu ataitangira muna October 2018 zvinhu zvisati zvanyanyisa kukwira. Ndowatanchiti iwayo malevels iwaida ariwo avashandisa voshandisa interbank rate kuti zvionekwe kuti mari zvayaitenga ndo zvainofanira kuzoramba ichidini ichitenga. Saka mukada kuzvitarisa muchazoona kuti hatisi kutokumbira salary increase, asi tikungoti ngavarestore value yemari yedu yataitapira muna October 2018.
Mari yamaya mapindawo nayo mumusangano yekuti maiti dai mushando wepasi atambira imari.
Tanchiti isusu salary ye anotambira mari shoma shoma ikawekwa ichiretwa neinterbank rate inoenda pa $4,750 because yakanga iri $475. Saka ikaitwa interbank rate inoita $4,750. Saka ndo mari yatanga tichitarisirawo kuti kada kuti zvinhu zvese zvive normal playground ive level tichitarisa kuti tira kugadzirisa nyika zvitatarisa kutiwo tira kuti vanhu vanoshandawo vawane mari yekuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Ndo the starting point.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Tawirirana kuti tinofanira kuti tisangane vhiki rinosati rapera. Nekuti tichitarisa nyaya iyi tinoona kuti nyaya inoda kuti ikurumidze kugadziriswa, nyaya yekuti vanhu havachakwanisi kana kutengera vana vavo zvikafu, vamwe havachakwanisi kana kuenda kubasa. Situation yacho iri pagraundi inotoda kuti kana zvakare zvichigona hurumende ngaikurumidze kudzoka ine mari inotandirika, ine mari inoita kuti mushanda akwanise kugara upenyu huri nani. Saka tavakumbirisa chose kuti kana mukaenda itai kuti kurumidze kusangana. Asi mangwana zvakare vaakandemiri tine meeting yeApex Council kwokwa tichanoturirawo tichipiwawo guidance neApex Council.
Vanga vari svachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kuSouth Africa uye vachibva ikoko vachaenda kuMozambique kunoita hurukuro dzekuona kuti Zimbabwe ingawana magetsi akawanda zvakadii kubva kunyika mbiri idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wechimakumaviri nemina yedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vati rwendo rwavachasi runotevera nhaurirano panyaya yemagetsi dzakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe navaPhilippe Nyusi vekuMozambique pamusangano uchangobva kupera weAfrican Union wakaitwa kuNiger. Amai Mutsvangwa vazivisa kuti hurumende inokoshesa nyaya yemagetsi uye veruzhinji vachaziviswa famba kwenguva zvichabuda munaurano dziri kuitwa navachasi. Svondo rapfuura, Zimbabwe yakabhadhara mamiriyoni 10 emadhora ekuAmerica pachikwereti chainayo kukambani yemagetsi yekuSouth Africa yeEscom uye yasarirwa nechikwereti chinodarika mamiriyoni 20 emadhora ekuAmerica. Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mamiriyoni 30 emadhora ekuAmerica kukambani yemagetsi yekuMozambique yekaHora Bassa, izvo zviri kuita kuti isawedzerwe uwandu hwemagetsi ainowana kubva kumakambani maviri aya. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha uye yaita chisungo chekuunganidza mari yekugadzirisa dambudziko iri. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazivisa kuti havasati vaziva kuti imari iri kudiwa kugadzirisa dambudziko iri, iro rapararira nenyika yese.
We're working out the details of the quantum in terms of the resources are required, but our
tiri kuongorora kuti tingade mari asi tinotarisira kuparura infrastructure bond pachinambo chokukwereta kana kutora mari muhomwe yehurumende.
Zvichakadai amai mutsvangwa vazivisa kuti Zimbabwe yapiwa rubatsiro rwemishina yakakosha yekushandisa muzvipatara inokosha miriyoni yemadhora ekuAmerica kubva kuUnited Arab Emirates neIndia. Vati kunze kwemishina inokosha mazana mana ezviru zvemadhora ekuAmerica, United Arab Emirates yavimbisawo kuvakiridza chipatara cheHarare Central. Amai mutsvangwa vazivisawo kuti hurumende yakatengawo mishina yemuzvipatara inokosha mazana matatu ezviru zvemadhora ekuAmerica ichapinda munyika munguva pfupi inotevera. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vayambira vezvitoro zvemushonga vari kuramba vachitengesa mishonga nemari yekuAmerica kuti zviri kunze kwemutemo uye vacharangwa kana vakabatwa.
It's now law that you cannot charge in US dollars. So whichever pharmacy is found in
Zave mumutemo, saka tiri kuyambira vane mafarmasi nemafarmacists kuti vasiyane netsika yekubhadharisa varwere mari yekuAmerica.
Dr. Moyo vazivisawo kuti hurumende yave kutenga mishonga nemishina kumakambani ekunze anogadzira zvinhu izvi vachiti vairasikirwa nemari yakawanda nekutenga zvinhu izvi vachishandisa vamiriri vemakambani aya muno avo vaivadhurisira. Vazivisawo kuti vave kuronga nemakambani anogadzira mishonga kubva kunyika dzakaita seIndia kuti azogadzira mishonga iyi muno, vachiti izvi zvinoita kuti mishonga iyi isvike muzvipatara nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuEurope dzakasaina chibvumirano paurongwa hwenuclear neIran dziri kudaidzira musangano wechimbi chimbi wekuzeya kutevedzera kuri kuitwa neIran chibvumirano ichi. Britain, France, Germany pamwe neEuropean Union dzadaidzira musangano uyu nhasi zuva rimwe mushure mekunge bazi reUnited Nations rinoona nezvezvombo zvenuclear rati ichokwadi kuti Iran yakadarika huwandu hweuranium hwainobvumidzwa kuunganidza sezviri muchibvumirano chakaitwa muna 2015. Kurwisana pakati pemauto emuCameroon nevarwisi kuri kuenderera mberi munyika iyi, izvo zvasiya vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vatiza misha yavo. Izvi zviri kuitika kumatunhu ekuChamembe kwakadziva kumawirira pamwe nekumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kwenyika iyi. Makanzuro akawanda munyika ari kuchema-chema kuti mitemo yehurumende iri kungovandudzwa nguva nenguva negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya yave kukanganisa mashandiro avo zvekuti ave kuda kuti mari dziri kubhadharwa nevagari dzivedzerwe. Hurumende yakambotanga ichiti mari yemaRTGS nedhora rekuAmerica zvakaenzana isati yati uremu hupimwe nemabhanga zuva nezuva. Ezvi zvinonzi nemakanzuro akawanda zvavhiringidza mabasa avo. Asi vagari vanonzi vari kuti havana mari iri kutaurwa kuti vawedzere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yavo iri kuda kuti vagari vawedzere mari dzemitero nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Akanzuro haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekupiswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1. Saka kanzuro haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi indabeing rate 9 kana zvichautenda mawater chemicals 3 million zvinati akuti 9 × 3 tetisita $27 million RTGS.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo avo vatendawo kuti zvinhu zvaita hamidi gari.
Zvatakaita takatarisa maspecific sectors like kumvura, I think takawedzera neabout 300% isisu tinoita yatinoti cost recovery kana tichicharja matarifu edu. Saka patakaita the original budget iya zvaitikostira about 80 cents kuti tiproduce 1 kiloliter yemvura. Iye zvinezvi as of now zviri kutikostira about $2.70.
Ngoma ndiyo kumashingo ukomea weguta iri wa Collins Maboke vati mabasa majinji anofanira kuitwa nekanzuru atumira nekuda kwekushaya mari.
Patai budget hapa ngatikaita budget for example kana diesel rari pa $2 in something per liter but now iko zvino raku $5.10 per liter which means pane kukwira kwavapo then ndichizotaura zvinhu zvino ma mishonga yatinotenda mumu yekuti titrite mvura nezvimwe zvisezvi zvakabva zvakwira saka zvakazotiforsa kuti tiinge zvekusupplementa budget rakusaita last term tichikwidza ne 200%.
Mumwe kanzura wekuchitungwiza vatuma ifungai magadzire vativo kanzuri yavo yaremerwa nemutoro wekutadza kuwana mari.
Pari zvino tingareva nemauti inokwana tikuziva kuti mafuta every time ari kukwira mabhina ari kutonetsa kutakurika zvimwe zvese zveservice delivery zvava kutonetsa kuita.
Ko vagari vari kuonawo sei nyaya yekuti mari iwedzerwe? Mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vamavela Skumalo vanotipa maonero avo.
Tinobvumirana nepfungwa idzodzo dzekuti makanto aite masupplementary budget asiwo tine chikumbiro kwavari kuti pavanenge vaakuita supplementary budget iri ngavapindewo nemuvanhu nekutiwo kukwira kuri kuitawo mitengo yezvinhu uku uku mihoro yevanhu nemari dzinowana mamusi haasi kukwira.
Mumwe mugari wekuchitungwiza vatendai musimwa vatiwo zvinhu zvakaomera vagari vakawanda sezvo vasina mari dzakawanda dzavari kutambira.
Mari yavashandi ngaitangaita seo ngaitanga yagadziriswawo kuti isu tipasewo kuti painogadziriswa patogadziswawo futi kukanzo kwacho.
Mutungamiri weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati havatenderani zvachose nezvoda kuitwa nekanzuru yavo kuti vabhadhare mari yakawanda.
Saka mea ngavarege kuti taurira nyaya yekuti mari yakachinja munhu wese anozviziva izvozvo. Ngavatiudze mazano anofambisa guta reHarare kuenda mberi ngezvipi zvinhu zvavachashandura ngezvipi zvinhu zvavamboita kuuyedza kuunganidza mari paassets aripo. Auditor General's report yatibuditira pachena kuti City of Harare magumsi ayo haana kubatana.
Mashoko aya atsinirwawo nava anoziva muguti vanhu vamukuru wemasvingo Residents and Ratepayers Association.
Isu tinoona sekuti zvavanoda kuita izvo zvinenge zvichina kukodzera kuti vazviite panguva yatiri ino. Mushure umwe vakambozviita vakakwidza mari zvisina kutenderana nevagari tikangoona mari dzichiuya dzakakwira asi hapana zvazvakabatsira panyaya yeservice delivery.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano asi vakati vanenge vave nemhinduro pamibvunzo yedu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chira vanoti nzira chete inokwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana navo kunge ivo nemutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara pasi vachitaurirana. Vachamisa vanoti vakaudza vaMnangagwa kuti vasangane asi izvi hazvatika. Asi zvavagara vachingotaura mwedzi yose yadarika vachainofanirwa kutanga yagadziriswa yemutungamiri wenyika wavanoti hune gava pavo navaMnangagwa. Vanoti kana izvi zvakagadziriswa nyaya yematambudziko enyika iduku kwazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo. Tabata vachamisa kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yemangange ari kumatongerwo enyika yatingati political stalemate nekushaya kwakwelegitimacy munyika kwanetsa. Chiri kunetsa chikuru inyaya yekuti sei nyaya yagadziriswa tadzokera pakuremekedza yakavhoterwa nevanhu tadzokera pakuremekedza zvido zvevanhu. Vanhu vanoda shanduko munyika. Vanhu vanoda kuti munyika muve neutungamiri hwedzikereri. Vanhu vanoda kuti munyika muve nekutevedzwa kwemutemo. Vanhu vanoda kuti munyika muve nerunyararo. Vanhu vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina kumbunyikidzwa kana kubirwa kana chitsotsi. Vanhu vanoda kuti munyika munge mune rusununguko rwakakwana. Munhu asinganzi unobuda mumba manhingi ungava weZANU kana MDC ngative vana vemunhu umwe chete tisaita kupesana kuparurana kana kutarisana mupfupi kana murefu mhuri ndeimwe chete.
Pangaitawo tarisiro here yekuti pagarwe pasi pakati penyu savachamisa nava munangagwa kuti matambudziko ayakurukurwe kuti pawanikwe nzira dzingagadzirisa nokuti vazhinji ndopo vari kungotarisira kuti ndopangango nunura Zimbabwe.
Nyika inotonunurwa papedzwa gakava rematongerwe enyika. Kazhinji ukaona warwara usainda kunomwa manororoni iwo uchinzwa mudumbu kana kunomwa mapirisi emusana iwo uchinzwa musoro unorwara zvakanyanya kana uchida kupora tsvaga chii chikonzero chaita kuti musoro uteme ubande charapwa ichocho ndochoita kuti uve mutano. Naizvozvo kuti nyika yedu ibve panhoo parukukwe inotoda kuti pave nenhaurirano topedza gakava riri munyika topedza kusawirirana kwekubirwa kwesarudzo topedza kusawirirana kwekuti zviri kuitwa handizvo zvinoda vanhu vemuZimbabwe nezvinoda munhu wese mapato makuru ogara pamwe chete. Haizvo zvokuti kunonzi kwakazoitwa rimwe gungano riri kuitwa iro aiwa iyo ndezvezvikamu zvokungombotambaoka vanatsuroka gudo vachinakidzwa. Toda kuti nyaya yachaidzi dzibveyewe kwete kunokanga mhandire kana kunokanga maputi. Toda kuti nyika ibikirwe sadza. Sadza rinobikwa paita gungano pakati pedu isu navamunangagwa totaurirana kuti toita sei isine anza tine mhinduro asira mhinduro dzinoitwa tagadzirisa izvo zviri kuita kuti nyika yedu inge yakarereka ite mateya uye inge ine kutsonga nokuondoroka kwayakaita kwashiye utungamiriri kwashiye upenyu kwashiye muono wekwatinofana kuenda.
Saka tingaona here vachamisa muchidaidzirawo musangano iwoyu muchikoka vamunangagwa kuti mugare pasi navo kuitira matambudziko agadziriswe neukasika.
Ndochokwadi isi kutorwadziwa nekuti zuva rega rega rapfuura awa ega ega yapfuura muzvipatara kufiwa awa ega ega yapfuura muzvikoro kutofoera kwevana. Saka isu tinoti kukanyauranga ndakaudza vamunangagwa ndikati uyai tionani tiso nechiso ina iswa totarisa toudzana kuti apa ndopari dambudziko kuti tirigadzire torigadzira zvakati. Ko mungawana kupi munhu anochemera runyararo zvakadai kuti dei nyika yafamba zvakanaka? Munomuwanepi munhu anoti iye ane uta nemiseve nyika yose obva ati uta nemiseve hatidi kuzvishande tongoda tiene runyararo chete toda kuti munhu nomunhu agare zvakanaka. Nokuti runyararo rwakanakira munhu wese baba achenga. Ko zvinombonesa here? Tinoswera tapedza matambudziko ese emagesi, matambudziko ese emvura, matambudziko ese emafuta, matambudziko emari. Inyaya diki diki dzingatombodikana kuvhiwa kwembudzi hatitombodi zvinhu zvinonetsa hakudi kutorwa nguva tichipedza nyaya diki yakadai azvinoda kuonesana nokunzwanana nokubatana nokudanana nokuonesana ndozvinodikwa.
Vanga vari mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Kwazwai, mburi yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa chinotanga na 8 chichipera na 9. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvinhu zviri kuitwa nevechidiki vemuZimbabwe vakadomwa neForbes Africa sevanhu vari kuunza pundutso munyaya dzemabhizinesi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri wasachigaro mubato reMDC vaJob Scala vanosungwa asi vatsigiri vava vachiti hapana mhosva yavakapara. musangano pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende unotadza kuwiriranwa mari dzinofanirwa kuwedzerwa vashandi. Makanzura akawanda munyika anoti ava kutadza kuita basa rawo nepamusana pekushaiwa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Akuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Sandy Klemutsanga.
Soko isika tisenda bakuvi